chokutanga handisi mutauriri wamapurisa saka handingade kupindira mazviri kuti chakasaka vanyimwe mvumo yekuita musangano kuti pinge ndechei asi izvi ndichiongorora ndinoona kuti mangwana bato irori rinoti CCC rine musangano wakafanana newanga vachida kuita kuchipinge wavachaita kumasvingo mapurisa iwaya avari kuti anoshanda nehurumende yeZANUPF kuvanyima mvumo yekuita musangano asiwo here mamwe chete avapa mvumo yekuita musangano kumasvingo saka kana vachiti pazvinenge ngoma painenge yarira ichiti pangu pangu vanenge vachifara kwazvo vapiwa mvumo pavanenge vanyimwa mvumo voti ZANUPF yavanyima mvumo pavapiwa mvumo voti mapurisa ati pamvumo ndi zvinorevei izvozvo hamuone here kuti zvinoreva kuti pakati pavo pane umwe uri kugarira pfungwa
imiwo veZANUPF munonzi pamunoita misangano yenyu hamusi kumirira kupiwa mvumo nemapurisa muri kungoenderera mberi nekuita misangano ichokwadi here ichi uye kana chiri chokwadi chii chinokupai masimba akadaro
hongusve masimba tagara tinawo takapiwa nevanhu sehurumende sebato riri kutonga asi masimba iwayo tinomashandisa nenzira kwayo hatimashandise kumbunyikidza mamwe mapato sezvavanoreva asi chandingangoda zvacho kuti vanhu vazive ndechekuti musangano weZANUPF unoteerera kwazvo zvinenge zvataurwa nebazi remapurisa vanofambisa basa rezvomutemo kuti kana tichinge taisa chikumbiro chedu kumapurisa kutoda kuita musangano tinoteedzera zvavanenge vataura vakati chimbomirai kana kuti kwete nhasi hamukwanisi kuita musangano zvichida pangwe kuda nokuda kwokuti kune rimwe bato riri kuita musangano kunzvimbo iyoyo kana kuti nemazuva iwayo hatiindi kumapepanhau tichiridzira mhere yenhema kuti tarambidzwa kuita musangano yakawanda misangano yedu inomiswa nemapurisa vachiti aiwa chimbomirai apa paita dambudziko rakati hamungakwanisi kuita musangano tinongoteedzera takanyarara kondo zvinoitaka kuvanhu vari munyika yavo kwete zvokuti kana tichinge tanzi namapurisa ehurumende yedu chimbomirai kuita pamusaiti tomhanya kumapepanhau kwakumhanya kumaembasi kuti tinopenga here nyika inotongwa nevene vayozve